Correct. Tete kwanga nese kuti vanachiremba vanavumbodzana. Vanachiremba vakatsva kuzvikana nemakaurirano atinoita nehurumende. Musi wa 15 hurumende yakaita meeting nesi. Vakambotanga kutinyesera mani kuti isu $5 tikavacalculatea tikavafastetina nyoranza tinopadelaa tikaurirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vanhu vari kutaura tikasangana musi wa 16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nema-hours aakucalculate vakatenga senge taona kuti izvazvikubatsira tavaudza kuti ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa ofa nekuti vaudzeke mari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora senyara tadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba nana mukoti asi hurumende yakawirirana nana mukoti asi vana mukoti vakataona kuti kana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kudaa saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yaakutora nyaya yekuti nana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nana chiremba nana mukoti hatisi chokwadiba
saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachitinamatira kuministry nehealth services board vagadzirise nyaya iyi pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurirana